Fire, fire.
Vakawanda vedu taipiswa neshamwari, takapindwa neshamwari. Nyangwe information yailikiswa neshamwari, tichidiswa neshamwari.
Kunyama ndi trust, nyangwe chadi andija zvite never. Andija trust friend, eta kumente naka distance. Kunyama ndi trust, nyangwe chadi andija zvite never. Andija trust friend, eta kumente naka distance.
Me not trust all of them, all of them. Me not trust all of them. And me no power with none of them, none of them. Me no power with none of them. They have to mind every one and this is a friend. Chanda ironga vai di rapiti send. Sometimes me no really understand. Inini lavo ati kemo simplicity. Masikere kandi kepa distance. Whatever you name it is in it. Pakati pengu na vopa ne tension. Ukama wachonga uperenga tambuke cheni.
Ah, vakawanda vedu taipiswa neshamwari, takapindwa neshamwari. Nyangwe information yailikiswa neshamwari, tichidiswa neshamwari.
Kunyama ndi trust, nyangwe chadi andija zvite never. Andija trust friend, eta kumente naka distance. Kunyama ndi trust, nyangwe chadi andija zvite never. Andija trust friend, eta kumente naka distance.
Trust nobody, shamwari wapo saka pandokira ndamdiri. Ako sisi na boss buddy, zvakaitwa nemashamwari ene mando zvazviri. Bad mind is a disease, chirwere chakapinda mutsinga mubladi. Vamwe vedu moyo yakangozara magraji, kusmaila asi mune madoti hati. Dai rimwe remazuva ndikawana justice, born every fake friend kwenyamachis. Muma plans avo makazara malice, dem doti yatu tougher than concrete, concrete.
Vakawanda vedu taipiswa neshamwari, takapindwa neshamwari. Kunyangwe vanhu vedu vaijiwa neshamwari, mumunda makapindwa neshamwari.
Kunyama ndi trust, nyangwe chadi andija zvite never. Andija trust friend, eta kumente naka distance. Kunyama ndi trust, nyangwe chadi andija zvite never. Andija trust friend, eta kumente naka distance. Kunyama ndi trust, nyangwe chadi andija zvite never. Andija trust friend, eta kumente naka distance. Kunyama ndi trust, nyangwe chadi andija zvite never. Andija trust friend, eta kumente naka distance.